Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 16 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti zvose zvine chekuita nekunyoreswa kwevanhu kuti vagokwanisa kuvhota zvakachengetedzwa zvakasimba. Vechidiki kubva kumapato ezvematongerwo enyika vanoti vave kushanda pamwe chete nechinangwa chekuita sarudzo dzakachena. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopandukirwa nevana vevaimbove varwiri verusununguko avo vari kupika kuvatadzisa kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe makomishina eZimbabwe Electoral Commission anoti zvose zvine chekuita nekunyoreswa kwevanhu kuti vagokwanisa kuvhota zvakachengetedzwa zvakasimba. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuziya mashandiro evatapi venhau panguva yesarudzo waitwa muBulawayo nhasi. Mumwe wemakomishina maviri ezeka ange aripowo pamusangano uyu, amai Faith Sebata, vaudza Studio 7 kuti vanhu havafanirwe kutyira kuti pane zvingaitwe zvingakonzera kusafamba zvakanaka kana kubiridzirwa kwesarudzo.
Isu tinoziva kuti data yedu iri very secure. Inochengetwa nevanhu vesecurity. Painochengetedzwa, hapabvumidzwe munhu kuti apinde imomo. Even isusu makomishinas, atipindi mo tisina kuperekedzwa nemumwe wema security officers kana kuti anosebenza imomo. Haisi area yekuti unongopinda uchibuda, haisi area futi yekuti pane munhu anova outside anogona kungopinda achimanipulate data inenge iriko. Hazvigoni kuitika. Data yakachengetedzwa zvakanakisisa chaizvo and is secure.
Amaiseba atavatiwo, gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota richacheneswa, zvekuti hazvingaite kuti pave nemunhu mumwe chete anogona kunyorwa kakawanda kana kuti anogona kuvhota kanopfuura kamwe chete panguva imwe chete.
If it's an error yokuti mune same numbers as you are two different people, zvichioneka nemufananidzo womunhu, unogona kuiswa pa exclusion list. Uri pa exclusion list azvirevi kuti hauchagoni kuvhota. Unogona kuapila kuti urectify situation yacho, ZEC ichikubatsira. So vanhu vasatye, ngavati vakaona zvichiitika vauye. Tiri kuti kuno inspector voters roll kwakakosha. Munhu wese ngaaenda no inspector kuitira kuti azoziva kuti zita rangu ririko and zveshuwa madetails angu ese zvese zviri correct.
Pane kushushikana kune vamwe veruzhinji pamusoro pekunonzi kusabuda pachena kweZEC pakuti mazita evanhu vakanyoresa kuvhota ari kuchengetwa sei. Vamwe vanoshushikana nenyaya yekuti kune vanhu vakawanda vane zvitupa zvine mazuva ekuzvarwa nenhamba dzechitupa dzakafanana, asi ivo vari vanhu vakasiyana. Izvo zvinonzi nevamwe zvinogona kushandiswa seimwe nzira yekubiridzira nayo sarudzo. Paronyere kuperwe kuti mapepa anoshandiswa pakuvota kana kuti ballot papers akatodhindwa kare. VaDaniel Chigaru vanovezve mumwe commissioner weZEC vati hazvigone kuti mapepa aya adhindwe kana vanhu vanokwikwidza musarudzo vasati vataurwa nenomination court sezvinodiwa pamutemo. Vati ZEC ichataura zvizere panguva yakafanira pamusoro pezvekudhindwa kwemapepa ekuvhotera vakatiwo vatapi venhau pamwe nevezvematongerwo enyika vanobvumidzwa kuona panenge podhindwa mapepa aya. Asi mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vati veZEC havafanirwe kungotaura chete asi vanofanirwa kuonekwa vachiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vave nechivimbo chekuti vanoita basa rakanaka.
Kukuzeki kuti irambe yaka pata akatimbembisha nekuramba kuti ballot papers azikamu kuti anapirindwa sei. Isu tiri kuti ngazviitwe pajekerere. Kana zvaitwa pajekerere munhu wese unogutsikana kuti ari kupinda musarudzo yakachena, sarudzo isina kuderedzira.
Pamusangano uyu, vatapi venhau vachema-chemawo nenyaya yekuti vanonzi vanyorese kuZEC kuti vakwanise kunyora kana kutefenyura nhau dzine chekuita nesarudzo. Lee Mangena, anoshanda neSky's Metro FM, ndemumwe wevatapi venhau ati haone pane chikonzero chekuti ZEC iite izvi.
Ndiona sokuti kana kune accreditation yeNational yagara iripo yeZMC, handioni kuti reason why they should make people accredit again kune zvinhu zvemaelections nekuti ZEC ndeye hurumende, ZMC ndeye hurumende.
Zvichakadaro vaDavid Coulthard avo vanovegweta uye vari nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vaudza musangano mumwe chete kuti havaone sarudzo dzichikwanisa kuve dzakachena kana nevhenyuro yehurumende yeZimbabwe Broadcasting Corporation ichiramba yakarerekera kudivi rebato reZANUPF. VaCoulthard vati kuita izvi kutyora bumbiro remitemo yenyika vakatiwo kunyange hazvo izvi zvichigona kunetsa zvakakosha kuti vanorwira kodzero dzevanhu vakwire kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Musangano uyu ndewemazuva maviri kusvika mangwana uye wakarongwa nesangano reZimbabwe Union of Journalists. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vechidiki kubva kumapato ezvematongerwo enyika vanoti vave kuzoshanda pamwe chete kupedza mhirizhonga munyika pamwe nekurwira kuti nyika iite sarudzo dzejekerere. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Pavaita musangano nevatori venhau muHarare, vechidiki vazvipira kushanda pamwe chete vanosanganisira vebato reMDCT Chamisa neinotungamirwa naMuzvare Kupe, MDC inotungamirwa navaWalshman Ncube, ZANUPF, ZAPU, Transform Zimbabwe neNational People's Party. Vachitaura pamusangano uyu, munyori muboka revechidiki reMDCT Chamisa, vaLove More Chinoputsa, vati vechidiki vabatana pasi peJoint Youth Liaison Committee, chinangwa chavo chiri chekurwira sarudzo dzejekerere.
Taungana sevechidiki vezvematongerwo enyika vakasiyana siyana nedonzvo rekuti tiri kuda kushandira pamwe chete kuti tinge tichikurudzira vana veZimbabwe kuti vange vachizovhota murunyararo uye kuti munyika munge mune kugadzikana kwakanaka pasina mhirizhonga inenge ichiitika. So tiri vechidiki vemapato akatisiyanei ende donzvo redu guru nderekuti dai waro takwanisa kukurudzira vechidiki vatinotungamira kuti vanzwisise zvakakoshera kurunyararo munyika uye tiri kuda kukurudzirawo kuparticipata kwevechidiki mune zvematongerwo enyika zvichifambisa kuti Zimbabwe igogara zvakanaka. So tati isusu nhasi tiudze ruzhinji rweZimbabwe kuti chine chirongwa chatinacho chokuti tizoshandira pamwe chete sevechidiki, tine maprograma akawanda tichada kuzoita ekuenda kunzvimbo dzakasiyana, kumacommunity akasiyana siyana, tichitaura kuti nemhaka yeye vechidiki vachifanira kunge vari pamberi pekukurudzira runyararo.
Vachinoputsawo vatiwo vechidiki vanga vari kungoshandiswa mumapato ezvematongerwo enyika pamwe nekurwisaniswa asi pasina chauviri chavanowana.
Kwenguva yakareba vechidiki vanga vachishandiswa, kwenguva yakareba vechidiki vanga vachirwisaniswa, kwenguwa ya kareba vechidiki vanga vasinga uone simbara vanaro maringene manamba avanao kutitisu taka wanda mwenyika. So tukuti isusu atatari satika wana kutitirambe tichingo manjira wakuru, kutitirambe tichingo shaniswa ne wakuru, kutitirambe tichingo shaniswa kupokana ne kupokaniswa akuna kwa shungati shwitsa. So isusu tukuti atatari satika wana watu ayewaka nyika kwa heri kuyenda yola kutipaite muwenera pamwe vechidiki tikambu edza kubata pamwe zvisinei nekuti unobva kubatoripi zvinogona kuti yambutsa senyika yeZimbabwe.
Vataura vakamirira sangano reZimbabwe African People's Union vafungai mupanguri vati sevechidiki vanoda kuvaka Zimbabwe itsva ine runyararo.
Tabata na wechidiki tichida kukurudzira kuti maelections atiri kupinda 2018 asave nemhirizhonga asave nekuurayiwa kwevanhu sezvatakamboona kumashure kwekutanga kuti takaona zvakakodzera kuti isu sevechidiki tibatane mukuumba Zimbabwe itsva sezvo takabva muutongi hwudzvanyiri waRobert Mugabe newamwose. Saka tiri kuda kuti isu vechidiki titore danho iri rejoint and engagement kuendesa kumaruwa. Tinodzidzisa vechidiki nekuti vechidiki ndo vari kushandiswa kuburikidza nevari kushandiswa neZANU PF nemamwe mapato ezvematongerwo enyika anova ari muhurumende.
VaIan Shona Hamandishe vebato reNational People's Party vatiwo zvakakosha kuti vechidiki vabatane sezvo zvinhu zvavanoda zviri zvimwe chete. VaHamandishe vatiwo vanoona sekuti vakataura nezwi rimwe sevechidiki vanogona kunzwika.
Isu sevechidiki taona zvakakosha kuti tibatane nevamwe vechidiki vamamabato nokuda kwokuti zvinhu zvatiri kurwira kana kuti zvinhu zvatiri kushingirira zvinhu zvimwe chete. Saka isu semusangano weNational People's Party taona kuti zvakakosha kuti tibatane pamwe chete nevamwe kuti inzwi redu rinzwikwe, nekuti tikada kuti timire tiri choga zvimwe inzwi redu harigoni kunzwikwa, asi kana tikabatane nevamwe nhau yedu inogona kunzwikwa ikatambirika zvakanaka.
Vechidiki ava vanotiwo vari kutarisira kuramba vachibatana nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Kunyange hazvo bato reZANU PF ranga risina mumiririri paitwa musangano nevatori venhau, vechidiki vanga vari paava vati bato iranga richiuya kunhauriranwa dzavaiita. Hatina kukwanisa kubata vechidiki muZANU PF kunzwa divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sachigaro vesangano rinozviti Children of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association kana kuti CAUSA vamunyaradzi shoko vanoti sangano ravo riri kushanda zvakasimba mukuona kuti mutungamiriri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa havakundi musarudzo dzichaitwa munyika. Vanoti vatanga chirongwa chavo chavanotarisira kuparura munyika yese mwedzi uno usati wapera uno chehashtag Operation Junda Must Fall. Vashoko vanoti chirongwa ichi ndechekurwisana neuori, udzvanyiriri nekutongwa kwenyika nemasimba echiuto. Vashoko vanoti sevana vevaimbo vevarwiri verusununguko ibasa ravo kurwira gwara rakarwirwa nevabereki vavo. Tinzwei kuna vaLevison Chambati vataura vakamiririra sangano iri.
Zvavakati Mugabe aende ndo zvatiri kuona nanhasi ndo zviripo kana kuti zvatovawee. Saka tiri kuti isusu vatadza kuti vaite zvinhu zvanhu zvakatarisirwa nevana veZimbabwe. Saka pari zvino vanofanira kunge vachitosiya basa nekuti vakati vatadza kutoita wese kudarika Mugabe richimupa yanga iri pachigaro. Ikozvo tine problem, tine maelectoral reforms asati aitwa, ndo zvaingoita Mugabe izvozvo. Kurarama kwevanhu kuri kutooma, ikozvo hapana kana fiwo muZimbabwe, zvinhu zvakatoomira vanhu, kutonyanya kutooma. Vatadza kutonga zvavakatitarisira sezvo vakwanisa nguva chete.
Kune vamwe vari kutaurawo vachiti ava kana vari vana vemawar veterani kureva kuti iZANU PF imwe chete iyoyo, sei vari chema chema pamusoro pezviri kuitwa nemusangano wavo.
Musangano wavo tikatarisa vari kupane nyaya dzekuti kune njunda ndiyo yabata atisina yenu civilian government. Tine yakuti yaita kuti iyo njunda government inova ndiyo ine mauto ndiyo ave panyanga zvokuti mawar veterans varaswa, vanhuwo zvavo varaswa. Saka takuona zvinhu zvese zvava kuita kunge zvakaitana naIdi Amin zvokuti mauto ndiye akutonga nyika. Hatifaniri kunge tichialawa kuti tinge tichibvumidza kuti nyika itongwe nemauto. tradition. Saka vanhu vanofanira kunge vachisiya basa. Vanhu vanofanira kutosiya zvavari kuita kuti vanhu muZimbabwe tizive kuti tida kuita ino civilian government. Valavo vanhu vanodiwa nevanhu kuti vange vachitonga. Opposition neMDC iyo ZANU-PF yacho kanikwanisawo futi kuti inge ine vanhu chaivo chaivo. Vanokwanisa kunge vanhu vashiri mauto vanokwanisa kutonga toti ngavapinde pachigaro vange vachitonga ndozvati kuti ndai inofanira kunge ichitasa masi 4.
Saka muri kutarisira kuti nyika yese ichatambira zvakadii chirongwa chamuri kuita ichi muchidimbo?
Tikatarisa iko zvino njunda haina vanhu vari kumboisa, vari kumanikidza vanhu kuti vatonge vanhu. Vanhu havasi kuda kutongwa nemauto. Saka vanhu programu yatiri kutanga kuita iyi yakatomirirwa nevanhu, takatomirwa kutozviita sezvo zvakananga nemaelections. Vanhu veZimbabwe vachatitambira zvakanaka nekuti havasi kuda iyo njunda iyoyi kuti inge ichitonga nyika. Saka tiri kuona hatina problem, vanhu vachatitambira zvakanaka. Hatina kana problem, munhu usatongotaurira izvozvo. Tiri kuona achititambira kuti enderai mberi, tinokusapotai.
Avo vanga vari vaLevison Chambati vataura vakamiririra sangano rinozviti Children of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. Tiri panyaya imwe cheteyo, tabva tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paPretoria University kuSouth Africa Dr. Chanai Masia kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yekuti vana vemawo veterans vanoda kuita campaign against vamunangagwa. Remember, mawo veterans majority yavo vanga vari veZANU-PF. Naizvozvo vana vavo vanga vari asi kuchipokana kuitika kwevana ava neZANU-PF kwabuda mukutorerwa masimba kweone faction yeZANU-PF kwakaitwa faction yatingati G40. Tikatarisa language inoshandiswa navashoko language yatinowana kunyange tikatsvaka kunana va Jonathan Moyo vana vana va Patrick Zhuwao language yekuva anti Munangagwa as president. Ivo kana vachiti vana vemawo veterans vanoda kubvisa vamunangagwa pachigaro kana kuti vasavhoterwa.
Zvazvataridza kuti zvinhu zviri kuitwa zvichitaridza upatsu upatsu hwemafaction azvo zvichaisimudza izwi here ringanzwike?
Tingati zvinhu zvinoita galvanize vaya vakanga vapatsanurwa kana kuti vakanga vatsakatiswa G40 zvinovapawo simba kunzwa kuti pane mavoices ari kusimuka. But zvinopawo simba zvekare kuopposition sekutaura kwandaita kuti vaone kuti pane mukana apa mukati mezanu hamuna mufaro imba isina rugare. Saka overall zvine influence kuoutcome yevanhu vachaenda kunovhota vaine tarisiro yechange. Zvine influence kune vanoda kuita participate mukati mezvematongerwo enyika kuti vaunze change.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paPretoria University kuSouth Africa Dr. Chanai Masia vachitaura vari parunare kuSouth Africa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muBangladesh ratambira mutongo wedare repasi wekupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune aimbove mutungamiriri wehurumende Khaleda Zia akawanikwa muna kukadzi aine mhosva yekushandisa zvisizvo mari ingada kusvika kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu yezvuru emari yehomwe yekubatsira nherera panguva iyo aive mutungamiri wehurumende kubva muna 2001 kusvika muna 2006. Apo zvave pachena kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kuzokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Masangano anomiririra vana veZimbabwe ari kunze kwenyika ave kukurudzira vanhu vanokwanisa kuenda kumusha kunonyoresa kuvhota kuti vaite izvi pamukana wemazuva 11 wakavhurwa zvakare neZimbabwe Electoral Commission kubva musi wa19 kusvika musi wa29 mwedzi uno. Kunyangwe hazvo vana veZimbabwe vari kugara kunze kwenyika vari kuchema-chema kuti vabirwa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo kuti vavhote vari munyika dzavagere. Mutungamiri werimwe remasangano ari kurwisa kuti vanhu vavhote vari munyika dzavari reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama vanoti sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano ari kunze kwenyika mukukurudzira vanokwanisa kuenda kumusha kunonyoresa kuvhota pamwe neavo vakanyoresa kare kuti vaende kunoongorora kana mazita avo akanyorwa zvakanaka mugwaro revavhoti rekutanga ravepo. Vamutama vakaburitsawo vhidhiyo yekuratidzira kwavo iyo yevari kuvhota kwavari vachiti imwe yenzira dzekukurudzira hurumende kuti ivabvumidze kuvhota ndiyoyo yekuratidzira. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri abata vamutama kuti tinzwe zvizhinji.
Tine kugunun'una kukuru panyaya iyoyo nekuti mamirire edu tinoti isusu nyaya dzematongerwo enyika muZimbabwe dziri pamakakatanwa kana nyaya dzesarudzo dzisina kugadziriswa, kusanganisira nyaya yekusarudza vatinoda kuti vatitungamirire isu vana vezvizvarwa zveZimbabwe vari mhiri kwamakungwa. Saka zviri kuitwa neZEC tinoona kunge vari kuita zvekukasira kuti zvinzi takarejista vanhu kwikwidzo dzoitwa, asi zvinoda kugadziriswa zvisina kugadziriswa zvinoenderana nenyaya dzemitemo yesarudzo.
Tinonzwa kuti Zeki yavhura mazuva ekuti vanhu vasina kukwanisa kunge vachinyoresa kuvhota vanyorese kuvhota. Imiwo sangano renyu rine zvariri kuita here kukurudzira vanhu kuti vatore mukana iwe kuenda kumusha kunonyoresa kuvhota sezvo zvabuda pachena kuti kuvhota vari munyika dzavari hazvisi kubudirira?
Tiri kushanda nemamwe masangano ari muZimbabwe akaita se 5 million vote effect, uyezve tiri kushanda neZimbabwe Exiles Forum kuti vakurudzire zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kunyanya nemuNamibia nedzimwe nyika dziri muAfrica kuti zviende kunonyoresa iyo ngirini registration isati yavharwa. Inyaya yakanaka yekuti vapa mumwe mukana wekuti vana veZimbabwe varegiste panguva inoiyi. Kunyange zvazvo isu vari kure kure sekuno kuna naAmerica nekuna naAustralia tinogunun'una kuti taifanira kupiwa mukana wekuti tiregistre tiriko kana kuregistrera kumaembassy.
Zvamungatarisira kuti zvingaita kuti musarudzo dzinouya vana veZimbabwe vari kunze munzwikwe ndezvipi?
Naizvozvo takatanga chimwe chikamu chemock voting chekuti tinoda kuti vana veZimbabwe vari mhiri kwamakungwa vataridzire vachitumira mavhidhiyo pasocial media vachiratidza kugunun'una kwavo vachiti ini iri ivhoti rangu ndiri mudiaspora uyezve ikodzero yangu, kuti varatidze kuhurumende nemamwe mapato ari kupikwidza kuti nyaya yekuvhota kwevanhu vari mhiri kwamakungwa inyaya yakakosha uyezve inyaya inotarwa nemutemo mukuru wenyika yeZimbabwe.
Tichitarisawo idzo sarudzo dziri kuuya munyika, munoona dziri sarudzo dzichaitwa nezvakachena here kana murunyararo?
Tiri kugunun'una zvikuru kuti sarudzo ichaitwa isarudzo ichaunza makakava zvekare. Ndosaka tiri kuti isusu zvinoda kugadziriswa ngazvigadziriswa, dzingave nyaya dzemaballot box nemaballot papers nevari kusupplya nedzo nyaya dzekodzero dzevana vari mhiri kwemakungwa kuti vasarudzo vavanoda dziwanikwa dzichiremekedzwa. Ndo kuti sarudzo painobuda inotambirwa nevanhu vose vari muZimbabwe nevari mhiri kwemakungwa.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama vari parunare mudunhu reMaryland muno muAmerica vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. V vechitendero chechiMoslem nasi vatanga mwedzi weRamadan kusvika musi wachikumi 14. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati Ramadan inotifungisa zvizhinji zvakanaka mukati meupenyu hwevanhu vemuAmerica. Vatiwo vanhu vemuAmerica vakaropafadzwa nekuti bumbiro remitemo yavo rinovabvumira kupinda muzvitendero zvavanoda. VaTrump vati bumbiro remutemo iri rinotsigirawo kuti vechitendero ichi vacherechedze Ramadan pasina kupindira kwehurumende. Munyori mukuru wekanzuru inoona nezvechitendero ichi muZimbabwe, kana kuti Supreme Council of Islamic Affairs, Sheikh Henry Balakazi, vati nguva ino inokosha muchitendero chavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Ramadan mwedzi wakatikoshera isusu maMuslims. Ndiwo mwedzi watakapiwa naMusiki watinotanya, chinangwa chiri chekuti tiswedere pedyo naiye Musiki. Mwedzi watingati wechinaini pakalenda yedu isusu, the Islamic calendar. So mumwedzi uyu tinotanya kwemazuva anokwana kuita iwo 30 days.
Nemhaka yei muchitsanya?
Chiitiko chekutsanya senzira yekunamata chiitiko chatikapiwa naiye Musiki, semapiro akaita kune vatumwa vese vakauya kubva nguva yevatumwa vamwari vaprofita vamwe vakanyorwa mumascriptures kubva kunguva dzaana Moses, Abrahamu nevamwe vakadaro ivava. So isusu mumwedzi uyu tinotanya senzira yekuzadzisa murayiro watikapiwa naMwari, uye tichiita izvi kuti tinge tichiswedera pedyo naiye Mwari Musiki, kuti isusu kubva nguva dzemangwanani kusvika mangwanani mambakwedza kusvika panonyura zuva pai kumazuva rodoka, inguva yatinenge tisingabate zvekudya kana zvekunwa kana angave madesires mamwe emuviri aya tinenge tambozvinyima.
Ndinoona kuti Ramadan inocherechedzwa kusvika musi waJune 14 gore rinoi. Chii chinenge chichiitwa kwemwedzi wese uyu?
Tinotarisira isusu, tinenge tichitarisira kuti panguva iyi maMuslims ese inguva yekuti kwatiri isusu spiritual pamweya tikutarisira kuva tiriti vanhu vasimukira, tikutarisira kuti vanhu vese vechiMuslim vanenge vari muenzaniso kuvanhu vese pasi rose, kuti kana tichirarama sevanhu ngatiraramei nenzira yakadari inova nzira inokurudzirwa naMwari Musiki. So ndo zvatinotarisira kunge tichiita pamazuva 30 iwayaya.
Avo vange vari munyori mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs, Sheikh Henry Balakazi, vachitaura vari parunare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri veStudio 7.
Let's talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tiri kunzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaWhatsApp nepaFacebook page yedu yeVOA Shona panyaya dziri kuitika munyika. Panyaya yekuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari woramba uchikwira, uyezve vamwe vachiti mafuta aya ave kushayikwa. Madzibabakanisi yomushavi vanoti yes, kubhangeti hatina petrol, only diesel chete iri kuita $1.43 per litre, kublack market ichiita $2. Mangwana ndiwe ari kuti iye it never rains in Zim but pours, ari kuti zvinhu zviri kuramba zvichingodzikira munyika. Dr Nero mwoyo ndizvo vanoti wave mugariro pane paanga achiwanikwa here? Richard mwoyo ari kuti zvicharevewa here? Re Musa Kind ari kuti isu tiri kuwana paMozambique nekuti muZimbabwe macho ari kudhura. Panyaya yekuti vamwe vana venhengo dzesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vopinda muurongwa hwekusvibisa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, vachiti havadi kuti vakunde musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vasiri kuita zviri kutarisirwa nevakarwa muhondo yerusununguko. King Shepherd vanoti vasashandiswe neG40 vapfana ivavo. Alois Ngoshi anoti vava kuziva zvavari kuita manje dai vakangorevesa. Brian Mazambara anoti zvinobatsirei kuramba muchitaura zvehondo musingataure zvebudiriro yenyika? Ndo zvauraya nyika kusvika kudhinda bond paper, kwakuti bond note. Pave kuda munhu anonyurura nyika yanyudzwa mumadhaka chete, kwete avo vaikama mombe vachidambura minyatso asante sana. Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mubva madzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ngatisanganei na 8 o'clock pachirongwa cheLife Talk. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.